inenge iri nguva inorodza chose apo vanhu vemusouth africa vamira mumitsetse vachipinda muun buildings kunoona mutumbi wavamandela kekupedzisira mutumbi wavamandela uchange uri paunion buildings kusvikira musi wechishanu mutumbi wavo watakurwa kubva ku1 military hospital uchiendeswa kuunion buildings mazana evanhu vanosanganisira mapurisa masoja nevanhuwo zvavo vange vakamira pedyo nemugwagwa apo motokari dzange dzine mutumbi wavamandela dzichidarika
never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another
so long freedom
let freedom reign God bless Africa.
Pasvika mutumbi wavamandela kuunion buildings, paita runyararo rukuru, munhu uchingonzwa chete ruzha rwendege dzemapurisa nemasoja dzichitenderera kumusoro. Mhuri yekwaMandela ndiyo yapiwa nguva yekutanga yekuona mutumbi wavo. Mutumbi wavamandela wange wakachengetwa mubhokisi rine girazi pamusoro kuitira kuti uonekwe zvakanaka. Vatungamiri venyika nevakuru vehurumende ndivo vazotevera. Gurukota mumahofisi emutungamiri wenyika vaCollins Chabane vayambira veruzhinji kuti vaone mutumbi wavamandela neruremekedzo rukuru.
Security personnel at an area of entrance will mark each monarch's thumb or finger with the same indelible ink that is used during the voting process. Monarchs will be expected to keep moving past the casket without pausing. This is to ensure that as many people as possible get to pay their last respects. Visitors will only be permitted to pay their respect once.
Mushure maizozo ruzhinji rwava rwapiwawo nguva yekuonekana navamandela. Vazhinji vachema zvinonzvisa tsidzi sezvo kuona mutumbi wavamandela kwabudisa pachena kuti gamba ravo Nelson Rolihlahla Mandela Talibonga Madiba vatoenda zvachose uye havazodzoki. Muzvare Sera Mahlobokwane mumwe wevaona mutumbi wavamandela nhasi vanoti zvarwadza zvikuru.
Oh, bekubuhlungu kakhulu kuti imbone alele laphana utata and beka different from that hero that we know lying there alele laphana thulile. Bekubuhlungu kakhulu.
Zviri pachena kuti mbiri yavamandela avo vari kuchemwa pasi rese haizofi yakakanganikwa munorondo yepasi rese. Ndakamirira Studio 7 muPretoria, South Africa, ndini Benedict Nhlapo.